Vataura ne Studio 7 murukuro dzakasiyana varatidza kuti havana tariro yekuti kune chipenyu chichabuda musarudzo dzechipiri mushure mekupidigurwa nemauto kwevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Vachoice Moyo avo vanorarama nekugadzira mafoni muguta reFrancistown muBotswana vati kunovhota kupedzera hoko padehwe retsindi. Mashoko avamoyo atsigirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reVindhoek muNamibia vaNaison Chirwa avo vati ZANUPF yauresa vanhu vazhinji moyo nokuda kwekubira sarudzo kwayo.
Vanhu vanozviziva kudhara kuti kutomba nhamo vanofanira kuvhota, but nyaya ndeye kuti vanoziva kuti tinovhota asi hazvishandi, ndo zvinouraya vanhu.
Taida
chaizvo, but taneta because hazvina zvazviri kutipa. That's why taakutongova beta utsvage zvako sadza uzviwanire kudya uri kwaunenge uriko. Inotozova expense especially kana zvaone kuitarisira zvacho zvisinganoiti nethat riri gwara, because kuinda kuZimbabwe yekudzoka it's almost $100 yaunoda.
Mumwe anoti mutsigiri weZANUPF waMalvin Chiware vati kunyange bato riri kutonga rakabatsira kwazvo nekupa vabereki vavo minda, vamunangagwa vakafanira kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha.
Hatina hangu ndiri muZANUPF, nyangwe haisina chainondibatsira nayo. Ndiri muZANU, ndakakurira muZANU. Yakatipowo munda kudhara, but ina handina chandobhenefita nazvo muZANUPF. Vatokutiwo idhida yakwaso kugadzisa nyika, kutogadzisa rodhi, apa vanhu mabasa. Vanhu havadyi rodhi, vanodya mabasa. Ndozvatongochema nazvo.
Asi vatrimal Gutu vanogara muJohannesburg muSouth Africa vati vachaenda kunovhota kuZimbabwe sezvo vari kunze kwenyika vasina kodzero yekuvhota.
Zvitori neconnection embassy in terms of transport yekunovhota pachokwadi handika. Hazvisifei semuZimbabwe, handa kuti Zimbabwe ivako, because change muZimbabwe inaka mwana weZimbabwe wese. Regardless of tinosapota pati ipi, tinosapota basically maZimbabwe.
Mutauriri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti zvinoreva makore mashanu ekutambura zvakare kana vanhu vakasavhota nouwandu hwavo.
Munhu wese anofanirwa kuuya kumba kuti tivhote kuti tizokunda ZANUPF musarudzo dziri kuya muna August. Isusu tiri kutaura isusu kuti tiri kuona tese kukwira kuri kuita zvinhu. Vanhu vari kuedza kuti vabude munyika vachinoita manese aid. Zvipatara zvedu hazvina kumira zvakanaka, hamuna mushonga, maticha haasi kubhadharwa, tine nyaya dzemakala, tine vasungwa vari mujeri, ana honorable job seeker navaJacob Ngarivume. Zvese izvozvo zvinoda kutibata semacitizens kuti tizovhota pakuru tigozokunda pakuru. Kunda tikasadaro tinozoita mamwe makore mashanu tichitongwa neZANUPF.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati havo vane chivimbo chekukunda.
Kwatiri kumusangano weZANUPF ndiro gore ra2023 musi wa23 tichiti EDP.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave nemakore akawanda zvichida kuti zvibvumidzwe kuvhota sezvinoitwa zvizvarwa zveSouth Africa, Kenya nedzimwe nyika. Electoral Commission of Zambia inoti iri kuda kuti vari kunze vatange kuvhota muna 2026. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.